Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa2020 na2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu, pamwe nemalaptop zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuamerica US$2.3 million, asi zvinhu izvi zvainge zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza kuti uori hwakatekeshera mumapazi ehurumende nemakambani ayo akaita sebazi rinoona nezvevechidiki paramende pamwe nemakambani akaita seZimbabwe Tourism Authority. Semuenzaniso, pamotikari gumi nenomwe dzerudzi rweNissan Navara dzakatengwa nebazi iri nemari inoita mamiriyoni mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nechidimbu chemadhora emunyika kubva kukambani yeAmtec Motors muna 2022, nomwe chete ndidzo dzakaendeswa kubazi iri, uye panomwe idzodzo ina hadzina kunyoreswa muzita rebazi iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota revechidiki vatinoma chakaire, asi vakuru mubazi ravo vakaudza Auditor General kuti vari kugadzirisa nyaya iyi kuti motikari dzese dzakatengwa dziuye uye kuti motikari dzese dzinyoreswe muzita rebazi iri. Ukuwo kambani yeZimbabwe Tourism Authority inonzi yakatengera nhengo dzebhodhirayo grosari remadhora emuno 864,500 pamwe nemari yekubatsirika inosvika miriyoni zvisina mvumo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZTA sezvo mutauri wekambani vaGodfrey Koti vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri weZAC Komishina Tandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti havasati vazeya zvakabuda muongoro yaAuditor General yegore rapera, asi vati vanokoshesa magwaro avanoburitsa uye vanovashandisa kusunga vanoita uori.
Kune vamwe vatakatosunga vakaenda kumatare edzimhosva vakawanikwa vane mhosva vakapikirwa kuti vapedze 2 years vachiita community service kuti vadzosere mari dzavakaba.
Vatiwo komisheni yavo yakatanga chirongwa chekudzidzisa vanoona nezvekushandiswa kwemari mumapazi ehurumende kuti vatevedze zvinenge zvataurwa naAuditor General. Asi mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havana chivimbo chekuti dambudziko iri richagadziriswa nekuti Auditor General vanoburitsa nyaya dzeuori gore rega rega pasina matanho anotorwa.
Saka makaona mabirwo kuitwa mari muhurumende zvakutosemesa.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vaudza Studio 7 kuti kunyange Auditor General vachiburitsa humbowo hapana zviri kuitwa nehurumende nekuti vari muhurumende ndivo vane makambani anobhadharwa mari achitadza kuendesa zvinhu zvinenge zvatengwa.
Mukatarisa nyaya yembudzi yehuo rinoendera nenyaya dzembudzi yokutaurwa mazuva ano, tinoona kuti vanhu zvakare vanenge vaine zvikundla mumapati, vanenge vaine zvikundla mutungamiriri ndo vanopuhwa zvakare. Saka tione vaine chidiso chekupedza nyaya idzodzo.
Vaenderera mberi vachiti makambani akawanda munyika haachina hunhu zvekuti haatombosvodi kutora mari asingaendesi zvinhu zvinenge zvatengwa.
Tikasaka nyaya dzekushayiwa integrity kana kuti kuva vanhu vakavimbika semakambani emuZimbabwe ndo zvinoratidza kuti corruption nemunyika medu watova hunhu nemagariro edu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori munyika dzasvika pakaipa zvekuti vanhu havachaziva kuti vozvitakanura sei kubva padambudziko iri.
Nyaya yecorruption yatatarisana naye yaakuda kudzamisa pfungwa. Takatari tichitsvaga mudonzo wesolution wokuti tofamba tichienda nekupi, nokuti nyaya yecorruption pane kuti tisenzese mari yehurumende tichitenga mishonga inodiwa mahospitari. Apa tiri kudzorerwa shure, hatichaenda kuvision 2030, taakudzokera taakuenda kuvision 1970.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati titaure nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga avo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vafarai marapira vati vanofara kana nyaya dzeuori dzichiburitswa pachena uye vese vanoita uori vacharangwa.
Isu seZANU PF hatimiriri kana kumira nenyaya dzecorruption. Vamunanga kwakataura vakati chose cheuori chinoitika chinofanga kuti chipiwe munhu murambo wake.
Imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvekushandwa kwemari yehurumende kana kuti public accounts vaEdwin Mushoriwa vati paramende iri kugadzira mutemo wekuranga vese vari kubira hurumende nekupfachura upfumi hwenyika.
Tinofanira kuti tiite mutemo unosunga munhu achinga atadza kushandisa kana kutora matanho akanaka ekuchengetedza upfumi hwenyika. Anifano taende mchiri.
Zvichakadai, mamwe makambani akabhadharwa mari yemotokari akatadza kuendesa motokari idzi kuhurumende nhasi atadza kumira pamberi pePublic Accounts Committee kuti atsanangure kuti sei ari kutadza kuendesa mota kuhurumende asiwo akabhadharwa. Paramende yave kutumira masamanisi ekuti vauye vasingati vachida uye vakatadza vanosungwa. Makambani aya anosanganisira Faramatsi, Amtech, Mike Harris neCMED. Zak inoti zvikamu makumi mashanu nezviviri zveuori kana kuti 50% hwese hunoitika munyika hunoitika mumapazi ehurumende, makambani ayo pamwe nemakanzuru. Zimbabwe inorasikirwa nemabhiriyoni maviri emadhora ekuamerica pagore rega rega nekuda kweuori. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.